Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Sangara zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikumi 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakwira kusvika pamazana maviri nevatatu uye vafa vachiri vana. Mapurisa, mauto pamwe nevashandi vekanzuro yeHarare nhasi varambidza zviuru zvevanhu kupinda mukati meguta senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Rimwe sangano revarairidzi ronyorera boka Republic Service Commission pamwe nebazi rezvedzidzo tsamba yenyunyuto pamusoro peparinoti kusavepo kwegadziriro yekudzivirira kupararira kwecoronavhairas muzvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakwira kusvika pamazana maviri nevatatu uye vafa vachiri vana. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevanhu makumi maviri nevatanhatu vaine chirwere ichi muongororo yakaitwa nezuro. Hurumende inoti vanhu makumi maviri nevaviri vakawanikwa vaine COVID-19 vakabva kuSouth Africa uye vatatu vachinzi vakabvawo kuBotswana uye munhu mumwe chete anga ari wemunyika nechakare. Kusvika pari zvino vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vachiri makumi maviri nevapfumbamwe. Hurumende ichiti yakavheneka nezuro vanhu vanosvika mazana manomwe nemakumi masere nevapfumbamwe uye kusvika pari zvino hurumende inoti yavheneka vanhu vanosvika zviuru makumi mana nezvitanhatu nemakumi maviri nemumwe chete kana kuti 46,021. Asi huwandu hwane zuro huri pasi pehuwandu hwakaziviswa nemusi wechishanu apo hurumende yakati yainge yavheneka vanhu vanosvika zviuru makumi mana nezvitanhatu nemazana matanhatu ane gumi nevatatu kana kuti 46,613. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matanhatu nezviuru makumi matanhatu kana kuti 6,660,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe zviuru nechimwe kana kuti 371,000. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo muchine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nemazana masere nemakumi mashanu ezviuru kana kuti 1.85 million. Vanhu vafa muAmerica vave kuda kudarika pazviuru zana nezvinomwe kana kuti 107,000. Uwandu uhu huri kuramba huchikwira nguva dzose. Mapurisa, mauto pamwe nevashandi vekanzuro yeHarare nhasi varambidza zviuru zvevanhu kupinda mukati meguta senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Ita uku kwakatyamadza vanhu vakawanda sezvo vamwe varambidzwa kupinda muguta vange vaine magwaro anovabvumidza kuenda kumabasa mukati meguta kana mumaindustry. Vatori venhau vane chitsama varambidzwawo kuita basa ravo. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association amai Lorraine Mupasiri vati varambidzwa kupinda muguta kunyange hazvo vange vaine gwaro rinoratidza kuti vange vachienda kubasa.
Vamwe vanga vane tsamba vanga vachitorambirwa kuti vapfuure kuti vapinde mutown. Inini ndini mumwe wavo ndatoudzwa kunzi tsamba yamuinayo iyi hatingaigamuchiri, tinoda tsamba yekuministry. Isusu tine tsamba yatinayo yekuHarare City Council because tiri kushanda navo panyaya dzekuita maresponses ecovid-19. But tatorambirwa nemusoja anga aripo achiti makeses awanda, saka hatisi kuda vanhu vakawanda mutown. Mutown macho mukati medhorobha macho patomboita dzimwe nguva dzokuti vanhu vanga vachipota vachirohwa.
Mumigwagwa yese inopinda muguta mange mine mapurisa nemauto ange achiburutsa vanhu mudzimotokari nemumabhazi ezupco achiongorora kuti vanhu ava vange vachikodzera kufamba here. Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru kuti vanhu varambidzwa kupinda muguta kunyange hazvo vange vaine mvumo yekuenda kumabasa nekumahofisi avo.
Vanhu vatambisa mari ndokusvika pa roadblock yepa airport vakaudzwa kuti aiwa dzokerai, vakadzorwa vakakwira zvemamwe mabhazi vachidzoka, vamwe ndevatambisawo fio yavo yavange vainayo mudzimota dzavo vachinodzorwawo vachitadza kuenda kumabasa. Saka zvese izvi zviri kuita kuti vanhu vanyunyute. Izvi zvinodzoserawo zvakare ikonomi yenyika, maamiriro akaita zvoupfumi zvinodzoserwa sure. Saka zvese izvozvi zvinhu zviri kubata nekushungurudza vagari vekuno kuchitungwiza.
Kunyange hazvo vamwe vakwanisa kupinda muguta, zvinhu zvange zvakaoma ikoko sezvo mapurisa nemauto ange ari kudzinga vanhu muguta. Zvitoro zvizhinji zvikuru semimigwagwa yakaita saChinoi, Kaguvi nemimwe zvavharwa panguva dzekumatu masikati, kunyange hazvo zvine mvumo yekuvhara nenguva dza 4:30 PM pasi pemutemo wenational lockdown level 2. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti nhasi mapurisa nemauto ange ari kuita basa nemazvo nekuona kuti vanokodzera chete ndivo vange vachipinda muguta. Vatiwo vamwe vange vari kudzorerwa kudzimba ndevaya vange vakawandisa mudzimotikari vasingatevedze mutemo wesocial distancing. Vanyati vazivisawo kuti vatambira zvichemo zvevanhu vadzorwa kumba, kunyange hazvo vange vaine magwaro anovabvumidza kuenda kubasa uye vati vagadzirisa zvichemo izvi. Asi mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET Vasamo Wadzai vaudza Studio 7 kuti veruzhinji vangadai vakaziviswa nezuro nezveurongwa hwanhasi.
Saka isusu chichama chedu ndechekuti zvinhu zvinofanira kucommunicatewa nenguva vanhu voziva kuti tiri palevel ripi chairo relockdown irori. Nokuti tikatarisa maitikiro azvanga zviita wiki yese, vanhu vanga vane mikana uyoyo wokupinda mutaundi. Mumwe kwamuri kutaura kunana downtown ikoko business ranga riri kufamba, mainformal traders achikwanisa kushanda, vamwewo zvipoka. But nhasi ndopataona vachitoenda kundovhariswa ende zvichitaridza kuti pari kuda kutoishandiswa fosi. Saka tiri kushaya kuti zvii zviri kukonzeresa urongwa hutsva hwakadai.
Vachitaura nezuro Manheru mushure memusangano wenational task force inoona nezvechirwere checovid-19 gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, Senator Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kushushikana kuti vanhu vave kuwandisa mukati memaguta nemadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ ranyorera boka republic service commission pamwe nebazi rezvedzidzo tsamba yenyunyuto pamusoro pekwarinoti kusavepo kwegadziriro yekudzivirira kupararira kwecoronavirus muzvikoro kuti zvikwanise kuvhurwa mwedzi uno kuti vana vanyore bvunzo dzepakati pegore dzeordinary neadvanced level. Hurumende yakazivisa kuti bvunzo idzi dzinofanirwa kutanga kunyorwa musi wa22 mwedzi uno kusvika musi wa19 mwedzi uno uya, asi PTUZ inoti hapana zvati zvaitwa nehurumende muzvikoro zvinoratidza kuti iri kugadzirira dziviriro pakati pevarayiridzi nevana vechikoro kuti vasabatwa nechirwere checovid-19. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takawafira Zhou vanoti hurumende inofanirwa kuisa muzvikoro zvikwanisiro zvinosanganisira mishonga inouraya utachiwana kana kuti masanitaiza, mbatya dzinodzivirira kutapuriranwa kweutachiwana kana kuti PPEs, sipo dzekugezesa maoko, mvura kuti iwanikwe nyore, zvokuvhenekesa vanhu kana vaine utachiwana, pamwewo nekupa dzidziso kuvarayiridzi pamwe nevana vechikoro kuti vanobata sei dambudziko iri. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vaKane Matema kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi munyori mukuru mubazi rezvedzidzo, amai Tumisang Tavela, vakazivisa svondo rapera kuti bvunzo idzi dzichanyorwa pachitevedzerwa mitemo yakasimba inobva kubazi rezveutano nekurerwa kwakanaka kwevana. Ngatinzwei huru kure yataita naDr. Zhou pamusoro penyaya iyi.
Atototaura isavarairi ndokuti even ivavo vanokwanisa kunge vachinyora bvunzo hazvisi kukwanisika kuti vange vachivhura zvikoro nokuti hamuna kana chauviri chingapa kuti health and safety yevana vechikoro namaticha inge ichichengetedza nokuti kuti vavo vanonyora bvunzo vabvure hazvirevi kuti vachange vari muzvikoro zvishoma. Zvinongoreva kuti vanenge vachidzidzira muzvikoro 10,000 and hurumende haina chayati yaisa muzvikoro 10,000. Kuisa kana temometa muzvikoro 10,000 imomo nemasanitizers zvinongoda zvenguva yakareba ingasvika ku 3 months. Saka tinongotaura kuti whether pachikoro pane vana 5 kana pachikoro pane vana 1,000 panoda temometa yekuisa ipapo, panodawo masanitizers, panodawo matesting kits. Hapana kana testing kits zvayo kana 1. Uyezve tinongotaura kuti even ivavo vanonyora macandidates tinongoziva kuti vakawanda and pa 2.5 months hurumende yatesta vanhu 38,000 chete muZimbabwe. Ivavo vanosvika kuma 300,000+. Saka zvichangoreva zvekuti zvinoda mwedzi kana mitatu kana mina kuti tinge tichikwanisa kutesta maticha nevana vechikoro ivo vanova macandidates. Hazvichinji.
Saka imi sesangano revarairidzi ndezvipi zvimwe zvamunoda kuti zvinge zvaitwa?
Isu sevarairidzi chatinoda kutanga ndechekuti panofanira kuva ne COVID-19 risk assessment inoitwa nebato rinenge richibatanidza matrade union, health officials neveministry of education kuona kuti zvikoro zvagadzirira kuti zvingava zvinovhura mikova yazvo kuti vana vave kuzodzidza. Chatinenge tichida kuti chiongororwe ndechekuti chikoro chimwe nechimwe china matesting kits, chikoro chimwe nechimwe china mathermometers, chikoro chimwe nechimwe china masanitizer, chikoro chimwe nechimwe china mapPE anokwanisa kuti tinge tichitesta vana 4.6 million varairidzi vanosvika kuma 180,000, ancillary staff inosvika kuma 50,000. Tinofanira kunge tichiona zvekare kuti pane gwaro rakajeka kuti varairidzi nevana vechikoro vanenge vachifamba sei vachienda kuzvikoro kuti vanodzidza kana kudzidzisa, uyezve vasingakwanisi kusangana navamwe kuti vanokwanisa kunge vachitapurirwawo denda recoronavirus.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vataura pamusoro pekuratidzira kuri kuitika muAmerica zvichitevera kufa kwavaGeorge Floyd kuMinnesota. VaTrump vati vachaita basa ravo semutungamiri weAmerica akasarudzwa pamutemo.
My fellow Americans, my first and highest duty as president is to defend our great country and the American people. I swore an oath to uphold the laws of our nation, and that is exactly what I will do.
Vamwe vangu zvizvarwa zvemuAmerica, basa rangu rekutanga semutungamiri wenyika kuchengetedza nyika yedu yakakosha pamwe nevanhu vayo. Ndakatora mhiko yekuremekedza mitemo yenyika. Izvi ndizvo ndichaita. Vanhu vose vemuAmerica vari kurwadzikana zvikuru nekuurayiwa kwaGeorge Floyd. Hurumende yangu yakazvipira kuona kuti George nemhuri yake vawana zvinovagutsa zvinotsigirwa nemitemo yenyika. George haana kungofa chete, asi hatingabvumidze kuchema kwechokwadi nekuratidzira murunyararo kuchivhiringwa nevanhu vane hasha dzisina tarisiro. Vanhu vari kuvhiringwa zvakanyanya nemhirijonga iri kuitika iyi. Vanhu vanoda runyararo mumatunhu edu azere varombo, uye semutungamiriri wavo ndicharwisa senzira yekuti vagare murunyararo. Ndicharwisa ndichikudzivirirai sezvizvarwa zveAmerica. Ndiri mutungamiriri wenyu ari pamutemo uye mutsigiri wenyaya dzekuratidzira murunyararo.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachitaura vari muWashington DC.
V VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Fanura kungo bvumidza vanhu kushandisa dora rekuAmerica nekuti zvave pachena kuti matano ari kutorwa neReserve Bank of Zimbabwe kuda kusimbaradza dora reZimbabwe ari kukundikana uye zvinhu zvave kudhura zvakanyanya. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutoli Ncube vari kutarisirwa munguva pfupi inotevera kuti vataure nzira dzekuedza kusimbaradza upfumi hwenyika uye kuti mitengo yezvinhu isarambe ichikwira zvakanyanya. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti nemamiriro aita zvinhu munyika zviri nani kuti Zimbabwe ingoshandisa zvayo dhora rekuAmerica.
Tirikuti vereserve bank ndava achisiya nyaya yekuti shandisai US dollar neZim dollar vane mari yacho iyoyo ngavashandise maUS. Gavabva kuti munhu wese ngashandisa US dollar, iye atingati pachirungu dollarization. Masarari otambiriswa kuvanhu nemaUS dollars nekuti petasvika taapa nguva yakaoma hatikwanisi kupapfuura apa tichishandisa Zim dollar. Saka zvekumhanyisa nemarates izvi kuita zvedu kwatiri kuita kwekupererwa bhati kwatiri kuenda nyika yamira pasina kumira zvakanaka.
Mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya semuenzaniso makirogiramu maviri eshuga aitengeswa nemadhora makumi matatu nemanomwe kana kuti $67 ave kuita madhora zana nemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti $139. Asi shuga iyi yave kuwanikwa pamusika mutema chete zvimwe chetezvo neupfu. Financial Intelligence Unit kana kuti FIU yeReserve Bank of Zimbabwe yakatorawo danho rekuti ZPIT sezvakaitwa EcoCash idzikise zvakanyanya mari inotorwa nevanhu pazuva uye pamwedzi senzira yekuedza kusimbaradza dhora renyika iro riri kushaya simba. Mari iyi inonzi yange yave kuendeswa pamusika mutema. Asi vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti zviri kuitwa neRBZ zvinoshanda kwenguva pfupi.
Mukuona kwangu idanho ringangopodza kwenguva shoma nyaya idzi dzekutenderedzwa kwemari, asi hapasipo pane dambudziko. Dambudziko riri pakuti tine mari shoma yemaUS iri kutenderera munyika muno. Dambudziko riri pakuti hatina indastry yakasimba inokwanisa kuita kuti tinge tichitengesa zvinhu kunze kwenyika tichiwana mari.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanotiwo danho reRBZ rave kukanganisa vamwe vemabhizimisi vakaita se
small to medium enterprises. Vamwe wacho vari kutaura kuti havachakwanisi kunga vachibhadhara masupplier kana vamwe vanenge vachifanira kunga vachibhadharwa mari. Saka zvakuita kuti economy zviri kulimita economic activity zvokanisa zvakare economic confidence.
Muzvinafundo Mugano vanotiwo nyaya yeuori ndiyo yapa kuti musika mutema uite chamuramba mhuru.
Kune corruption yakanyanya iri mumamoney markets umu. Vanhu vazhinji veZimbabwe vanotenderana neni kuti vazhinji havasati vabata $20 nema$10 akanzi akabuda aya, asi akazara kublack market ari mabhoxi nemabhoxi. Vamwe vatoo nezvimishina zvinokaunda mari ikoko. Ndiani ari kuendesa ikoko? Vanhu vakuru.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Mponda vataura havo vakazvimiririra.
Financial Intelligence Unit Reserve Bank should have this information. Kuziva kuti vanhu vari kufambisa mari ndivanani. It's not possible kuti munhu angangofambisa mari asingazivikanwi, especially during lockdown. Yekuti my business transactions are very limited, people transacting are very limited, makambani akawanda akavhara. Saka it should be easy to trace these people.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kanoti EMCOS Dr Israel Murefu vanoti panoda dare rekuzeya nyaya iyi kwete kuita fungira mumwoyo rwendo rwembwa.
kana vaonesana votaurirana kuti mitemo yavo voifambisa sei ponyatsotariswa kuti potraya kuitwa without my briefcase business posara mabusiness chaiwo ane zvaari kuita achipuwa malimit anokodzerana nemabhizinesi aari kuita. Isu tinofunga kuti approach yekuita dragnet approach yekuti kana uri kuda kubata hove ubva wabatanidzira nematatya nemagakandye nezvimwe zvese zvinogara mumvura wobva wazvibatawo zvakare uchizvibudisa mumvura hazvizoiti zvakanaka.
Mushure mekumbopedza makore gumi isina mari yayo, Zimbabwe yakadzora dhora rayo gore rapera, kunyange hazvo nyanzvi mia dzezveupfumi dzaiyambira kuti uku kukoka mhepo wakatakura mamera murusero. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezveutano dzinoti chirongwa chehurumende chelockdown, icho chinokurudzira vanhu kuti vagare mudzimba, chiri kuvhiringidza upenyu hwevanhu vazhinji vanorarama neutachiwana hweHIV munyika, nekuti vanhu ava vave kusangana nematambudziko ekusawana mishonga yavo zviri nyore. Kuti tinzwe zvizere pamusoro penyaya iyi, Mike Hove weStudio 7 abata nyanzvi inoongorora nyaya dzeutano muzvare Chidodziva Chikwari.
Ichokwadi kuti lockdown iri kuvhiringidza vakawanda vanorarama neutachiwana hweHIV. Lockdown inokurudzira kuti vanhu vagare mudzimba, asi vanorarama neutachiwana hweHIV vanofanirwa kunotora mishonga yavo kumakliniki nekuzvipatara. Dambudziko rekutanga rinowanikwa pakuva chekufambisa. Transport yekuenda kuclinic kana kuti kuchipatara kwacho inonetsa nekuti makombi nemabhazi ari kufamba mashoma. Tabva ipapo mabhazi kazhinji kacho anoti anoda tsamba. Pama roadblock epapapurisa vanotaurazve kuti vanoda tsamba yekufambisa. Kazhinji vari kuramba mabhuku ekuchipatara anotaridza kuti munhu ari kufanirwa kunotora mishonga. Uyezve hazvina kujeka kuti tsamba yavanoda inonyorwa nani kana kuti yakanyorwa chii. Vamwe vari kutosungwa nemapurisa vachizama kuenda kuzvipatara.
Nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu vane HIV kuti varemekedze mitemo yakaiswa nehurumende uyezve sangano reWorld Health Organization inobata zvechirwere checoronavirus, nekuti vanoti sezvo immune system yevanhu vane HIV isina kusimba, pane mukana mukuru wekuti vanokwanisa kubata chirwere checoronavirus uyezve chinokwanisa kuvauraya. Chingava chokwadi herechi?
Tinoziva kuti coronavirus inobatira munhu nemunhu wese zvake, asi zvakaonekwa mudzimwe nyika kuti vanhu vanorarama nezvimwe zvirwere zvakaita seshuga kana kuti BP kana kuti vechikuru vakabatira chirwere ichi chinovadzimba kudarika vamwe. Tinofungira kuti zvimwe chete izvi zvinogona kuwanikwa muvanhu vari kurarama neutachiwana hweHIV, asi hatisati tave neruzivo ruzere setichiri kudzidza zvakawanda pamusoro pecoronavirus.
Tinonzwa vamwe vanhu vachiti vajaira kutenga mushonga wavo kuSouth Africa, saka kuvharwa kwemabhodha ndechimwe chinhu chiri kuvhiringidza upenyu hwavo nekuti havasi kukwanisa kuwana mushonga wavo zviri nyore. Pane zvingaitwa kubatsira vanhu ava?
Chinokurudzirwa ndechekuti munhu wese ari pamushonga wemaARV aende kuchipatara kana kukliniki iri padhuze nekwaari nemabhuku ake anotaridza kuti ari pamushonga okumbira rubatsiro. Makliniki semuno muZimbabwe nedzimwe nyika anotendera kuti vari kushanya ovasangana nematambudziko vatorere mushonga kwavanenge vari panguva iyoyo.
Avanga vari muzvare Chidodziva Chikwari vanove nyanzvi munyaya dzeutano vari parunhare naMike Hove Studio 7 vari muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Hanzi tiri pa level 2 yacho hapana anombotiudza. Shunungwa ramba shakango nyara kwa shungwa njitipa level 2. Nenzara ese yoi. Shukun zi level 2, tukuto zunzwa oparedu yeji yeji. Ah, shukuno kujuno nete. Isu shukuno kumanjika, asisi shukorona manji. Shukashu matonge ruenika. MTC alenzi, payakango tara na weu titine musanga na msoi chusti. Chakutongo ono tindunye anshu. Wanenga wakutu mbila upi na mtawa na mu demonstrate. Asiwa wakuti shedza wati ujinji tuwe Zimbabwe wese wea ito no demonstrate kwa embassy. Saka tono demonstrate asee msiru kudawa na onufamba. Tua demonstrate asee. Ah, shudu kuno kwa kazwa. Kutuda menu tinyika za shudu zimobatira wano za shudu zirikupi. Tatambura vedue nzara. Mbuku tire girela. Anabamoyo. Mbuku tire girela vedue.
Masikata kanaka mane. Rumangwana ni kwese kwa munga wa muri. Panguwa za kasiana. Andisi yangu zandula utawara kana sini basa aso stereki, but ndruda wangu utangu pano pandinushanda pano pabasa pandinushanda ndi wangu pandinushanda navo pano peka mamaski, but at the same time kana kuru kutuwa shima kana utinga wa cold drink pano share cup. Imagine that. Saka zaku wani basare kutika mastika mjishia na nikiri mjishia one cup. Can you imagine that? Saka jisa sometimes nguwe nisa umu wana koro za angu kusha umu wata angu zisa kutu chiro kasa nye kuinda akisa kanyo za kuinda kure kure so ungu sika form 4 form 2 form 1 jasa ngu wata angu zisa angu waone karo zo mchan. Can you imagine that? Kutu munu unopika mask. But no share one cup kumwa cold drink. Isn't that super cup? I should imagine that.
Ini ndiri Marvelous Mtanganya huye, ndiri mu Washington.
Kwazwai. Muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki che The Connection nasimaneru na 8 PM. Nasi muchirongwa chikutaura nezvenyaya yechirwere checoronavirus. Icho chabata vanhu vakawanda munyika. Tichazeyawo nyaya iri kunetsa muAmerica yekuurayiwa kwemumwe murume wechitema vaGeorge Floyd, vakaurayiwa nemumwe mupurisa wechichena kuMinnesota. Nyaya iyi yakonzerawo mutauro pakati peAmerica neZimbabwe panyaya dzekodzero dzevanhu. Vatiinawo muchirongwa chedu tina Dr. Tinotenda Simemeza vachataura nezveutano, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaKelvin Manduna, uyezve vanorira kodzero dzevanhu muzvare Tanya Chiriseri vari kuNew York. Mure Zimbabwe, ngatisangane muchirongwa nhasi manheru pano panevhenyuro yeStudio 7 na 8 PM.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Pera regaiti mutari samisore na uza nasi. Uwandwe vano vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika wakwira kusvika pamazana maviri nevatatu, uye vafa vachiri vana. Mapurisa, mauto pamwe nevashandi vekanzuro yeHarare nasi varambidza zviuru zvevanhu kupinda mukati meguta senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Rimwe sangano revarairidzi repTUZ rinonyorera boka rePublic Service Commission pamwe nebazi rezvedzidzo tsamba yenyunyuto pamusoro pepepa rinoti kusavepo kwegadziriro yekudzivirira kupararira kwecoronavirus muzvikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili mhlaka 2 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sesilabantu abangamashumi amabili abalomkhuhlane we-coronavirus or COVID-19. Kulabo bantu abangamashumi amabili sekusile abayisificamunwemunye 9.
Inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamakhulu edlula amabili 203. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6.4 million.
My fellow Americans, my first and highest duty as president is to defend our great country and the American people. I swore an oath to uphold the laws of our nation, and that is exactly what I will do.
Umongameli Donald Trump wele Melika usola udlakela osoluqhamuke ekutshengiseleni kokukhonona ngokubulawayo konsundu uGeorge Floyd. Abenhlanganiso yamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe baya kusola kakhulu ukubotshwa kwegqwetha elilodumo uMnumzana Thabani Mpofu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakele belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamakhulu edlula amabili 203. Leli nani likhuphulwe ngabanye balabo abavele emazweni angumakhelwane kweleBotswana laseSouth Africa abagcinwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe ku-quarantine. Lokhu sokusitsho ukuba asebegula lomkhuhlane okwamanje sebengamakhulu phose amabili 170. Ngosinde abangamashumi amabili latobamunemunye 29 kwafa abane. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu luqhamukileyo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amane 46,021. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6,403,001. Uthi asebebulawe leli gciwane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amane 378,112. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezintathu 2.9 million. Kubika abenhlanganiso yeWorldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe beleli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 152,442, labulala inkulungwane ezedlula ezine 4,344, kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisithupha 63,661, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Kusenjalo, inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 edolobheni lakoBulawayo lokhu liqhubekela phambili liqansa ikakhulu ensukwini ezedluleyo. Abogatsha lwezempilakahle bathi leli nani lengezwe ngabavela emazweni angomakhelwane. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaza kabanzi ngokuqhamuka njalo komkhuhlane we-COVID-19 edolobheni.
Sesilabantu abangamashumi amabili abalomkhuhlane we-coronavirus or COVID-19. Kulabo bantu abangamashumi amabili sekusile abayisificamunwemunye 9. Kothi ababili ababanjwa lomkhuhlane kudala enyangeni ezedluleyo bebengakasili, kodwa kuzawuthi bahlolwe ngalo leli viki ukuthi sibone ukuthi basilile kumbe hatshi. Kuyona leyi iviki sithole abantu That is 88. Abathola kale belo mkhuhlane abane bakhona abathola kale bale belalo mkhuhlane besesibedlela sempilo kwathi oyedwa watholakala osesibedlela esizimele sodwa esiphakathi edolobheni ongudokotela kuleso sibedlela sasithola ke ukuthi kwazotholakala abathathu abafundela ukuba ngodokotela empilo bengaphansi kweyunivesithi ye-National University of Science and Technology ukuthi bafundele baqedise izifundo zabo basebehlolwa besiza ukuthi bazoqalisa izifundo bengakaqalisi lezo zifundo bavele bathathwa igazi bathathwa ngamasempuzi kwabonakala ukuthi balomkhuhlane omunye ubevela emtare omunye uvela ezishabane kwathi-ke owesithathu ubevela enkulumane lowo osenkulumane sadingisisa ukuthi kambe angabe eyithole ngaphi njengoba ubesithi uhlala enkulumane abo owemtare lo owezishabane sesicelike ukuthi odokotela lapho abavela khona balandelele ezimulini zabo zihlole kubonakala ukuthi aziwuthola ngalo mkhuhlane mhlawumbe laba dokotela abasafundela bawuthole ngabi lo mkhuhlane.
Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuba aqaphele ahlale emakhaya ikakhulu kulezi insuku inani labatholakala bele COVID-19 liqasa okwethusayo. Abantu bakhuthazwa njalo ukuzivikela ekubambeni leli gcikwane bengaphombukunyakazela ndawana yonke beminyezelene ngoba ngaleyo ndlela kulula ukuthelelwana lumkhuhlane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele na ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ingabangcozayo odlakela lokutshengisela kwabemelika besola ukubulawa mahlayana konsundu uGeorge Floyd ngamapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota ingene kusuku lwesikhombisa lamhlanje. Ukutshengisela lokho okuqhamuke elizweni lonke kuqale kusenziwa ngokuthula, kodwa ensukwini ezisanda kwedlula luqale ukuba lodlakela, abantu betshisa lokugqekeza ezitolo bethatha impahla. Lokhu kubangele ukubana umongameli Donald Trump wele Melika ethule umbiko othi usethatha amanyathelo ukuthumela amasotsha labezomvikela bonke ukuyachitha ubudlwangudlwangu obusosenzakala elizweni. Asimuzweni esethula umbiko wakhe lo esesigodlweni sakhe ese-White House e-Washington DC.
My fellow Americans, my first and highest duty as president is to defend our great country and the American people.
Bantu bakithi, ma-Americans amahle. Mina njengomongameli wenu, umthwalo oqhakathekileyo engilawo ngokuvikela ilizwe lethu kanye labantu bonke abangama-Americans. Ngithatha lesi sikhundla ngafunga ukuthi ngizalondoloza imithetho yonke yelizwe. Ngakho ke, yikho lokhu engikwenzayo. UZulu wonke weMelika uthinteke kubi ngokubulawa ngesihluku kukaGeorge Floyd. Uhulumende wami uzinikele ukuthi imuli kaGeorge ithole usekelo kwabomthetho. Kasoze abulawelwe ize, kodwa singaza ke savumela ukukhala kwabantu abatshengisela ngokuthula ukuthi kungenelwe ngabantu abalobudlwangudlwangu abajonge ukudala umonakalo behlukuluza izizalwane zakuleli ezithanda ukuthula. Yikho ke mina njengomongameli wenu ngizolivikela, ngizolwela ukuthi livikelwe, ngivambene lalabo abasebenzisa ilungelo labo lokutshengisela ngokuthula.
Lo ke bekungumongameli Donald Trump welemelika esethula umbiko wakhe ngodlakela osoluqhamuke ekutshengiseleni ngokusola ukubulawa kuka George Floyd onsundu ngamapholisa amhlophe. Abezimbabwe abalwela ilungelo loluntu bachayela ihlombe intsha yemelika ngokumanyana betshengisela emadolobheni atshiyeneyo alelo lizwe besola ukubulawa ngesihluku konsundu uGeorge Floyd ngamapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota. Omunye wabo ngunkosazana Tanya Chiriseri, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York khonapha emelika. UChiriseri uthi njengosakhulayo okwenziwa ngabatsha baleli lizwe kuyajabulisa ngoba kuveza ukumanyana kwabo ekuthini kube lenguquko elizweni ngokuphathwa kwabensundu. Asimuzweni exoxa lo Mike Hobe owe-Studio 7.
Inguquko le yinto esivele siyimelele singabantu. Mina nginje ngumuntu ovele umuntu okhala ngenguquko from ekhaya naseZimbabwe esilapha eAmerika, lakho kule nkinga lezinto ezingekho right ezenzakalayo ebantwini abamnyama. Yinto esihamba isilandela nje singabantu abamnyama, siyancindezelwa wela sincindezelwa ngabantu bekhaya abanye abamnyama, phinde sincindezelwe ngangamakhiwa langapha. So mina ngokwami ngibona ngani into elungileyo kakhulu nxa abantu besukumela phezulu bekhuluma bebizela phezulu inguquko lokuthi abantu bezwisise ukuthi akusela ndawo evumela indawo i-space ye-racism, akusela i-space ye-racism lapha e-America. And mina kuyangithabisa kakhulu ma ngibona abantu bontanga abancane besukumela phezulu endaweni ezinje.
Sesikhangela ke udaba lokuthi abantu laba abasakhulayo abatshengiselayo, it's not just abantu abayinsundu kuphela, siyabona labo amakhiwa bakhona, amalatino labo bakhona, bebambene bendawonye betshengisela. Kuqakathekile okungakanani ukuthi abantu abasakhulayo babambane kulesi sikhathi betshengisela for esingathi ngesiNgisi i-justice?
Ukubambana vele ku-right ngoba sesibambene isikhathi sihambile kakhulu, abantu bayavela, abantu bayahamba yonke indawo, abantu vele kunje, especially nxa ukhangela globally abantu sebebambe nje, abantu bayazana amakhiwa labantu abamnyama. But indaba yenguquko ye-racism into indaba engakathintwa phansi ukuthi ibanjwele phansi ukuthi abantu beyidonse phezulu beyiqala uyihlangulula beyikhuluma. So for me nxambona abantu abamnyama behlanganela amakhiwa behambela phambili besiya protesta, amakhiwa kumele kube yibo abahambela phambili. Yindaba yabo le, yi-history yabogogo babo labokhokho babo, kumele bona basukumele phezulu bayibambe indaba le bayijikele phansi badile ngayo, because bona ngokwabo yibo abasilethe ku-situation le.
Gqiba ingxoxo uphosela amazwi akho okugcina.
Ukuthi abantu abasakhulayo eZimbabwe abancane abasegatsheni oluncane labantu abakhulileyo nje, xela livule amehlo lingahleki kuyenzakala ku-any. I mean we've gone through our own, so I want to just say ukuthi lina lisakhulayo lokhu akuhlekwana, kuyinto esimele siyikhangele sifundeni ukuthi nxa abanye besukumela phezulu basukumela phezulu kanjani. Izo zinto mele siziyenze thina sisebancane, singahlali phansi nxa ubanibani esincindezelwa, sisukumeleni phezulu sibambaneni. Abantu omunye wethe phansi sukumelani phezulu sibone ukuthi senza kanjani. Abantu balapha bayasukumela phezulu, asikho ukuthi ngoba basuthi hayi, bayasukumela phezulu ngoba hayi sebediniwe ngokubona ngokuncindezelwa. So I think I will emphasize to our young people ukuthi sukumelani phezulu, fundanini kwabanye, senze njalo. And let's continue to use social media to expose these kind of things, it's important.
Lo bekungunkosazana Tanya Chiriseri olwela ilungelo loluntu ekhuluma ecingweni eseNew York.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Liyanxuswa ukuba ningene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 pm. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Saphatha njalo udaba lodlakela oseluqhamuke eMelika lokutshengisela kwabatsha bekhonona ngokubulawa konsundu umnumzana George Floyd ngamapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota. Ngendlela abasakhula beMelika baziphatha ngayo kulolu daba kukhona okungafundwa ngabasha beZimbabwe na silusize ukuthi alisoze lene liso ungena kuhlelo lolu ngocingo njengensokweni noma kunjalo zilukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha kustudio 7 ngo-8 ntambama
singakayi esigabeni sethu esilandelayo wothi sizwe indaba zakwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa ngusithandekile Mhlanga. Abantu batshengisele eKenya phandle kwesigodlo seMelika kulelo lizwe bexhasana labanye emhlabeni jikelele abasola indlela owesilisa onsundu afe ngayo eMelika. Ipolisa elimhlophe ligoqe phezu kwentamo yakhe kusehlakalo esenzakale kumafiki edluleyo. Kwele Congo, abezempilakahle bathi kubhubhe umuntu oyedwa ngenxa yomkhuhlane we-Ebola kulelo lizwe, njalo kucatshangelwa ukuthi abathathu bengabe belalo umkhuhlane kwesinye isigaba salelo lizwe.
Intengo yempahla ezigqakathekileyo empilweni kaZulu ezifana lempuphu, amafutha okupheka, ichukela, isinkwa lokunye iqanise ngesilinganiso esikhulu phakathi kwamaviki amabili edluleyo. Lokhu kuchiye abantu abaningi bekhala bengazi lokuthi babambe ngapi. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Uhulumende uthe esazisa kunyanga ezimbili ezedluleyo ukuthi usevumela njalo ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika njengalokho okwenzakale ngo-2009. Iningi likujabulele lokhu licabanga ukuthi intengo yezinto ibiza kwehla. Kodwa lelo themba liphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja. Nanku intengo yezinto phose zonke ikhuphuka mihla lamalanga. Kutsho isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNikora umnumzana efidlela Ncube.
Ungangena kulesi sitolo uye kulesiyana kwezinkulu nezincane abantu kabasenelisa ukuthi bathenge. Ngingalinganisa nje ichukela ekade ithengiswa nge-$65-66 isiku 150-160 kusiya phezulu kusiya ngokuthi uthenga kusiphi isitolo. Isepa ekade ithengiswa zolo lokhu kunyanga edlulileyo nge-$50 isiku 120 kusiya phezulu kulobunzima obukhulu osebehlele abantu.
Amazwi kaNcube agcizelelwe yingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko, yena othi imbangela yokukhwela mahlayana kwentengo lokhu yikuwa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lisiba mdambiyana nxa liqathaniswa ledola leMelika.
Kungaba le-turbulence or instability in terms of exchange rate njengalokhu esikubona ngalezi nsuku ama-price rate la ayahlanya ungakhangela ukubana kuke ngoyeli besiyithenga ngama-165 iviki edlulileyo khathi sezithengiswa ngabo-225-235 ukhangela ichukela besiyithenga ngabo-$60-something esingene ku-$127. Ilokhu kutshengisa i-movement ye-exchange rate, njalo kuyibana nxa belandelela exchange rate leyo bazama ukuthi bengathengisa ngezidola beyitshintsha, and isikhathi esiningi bayitshintsha emkambweni emnyama okwenza ama-price abo aqhubeke siya phezulu ngoba umkambo omnyama kulezi nsuku uyachicha, akula muntu okwaziyo ukuthi ngikusasa ungavuka kunjani, njalo ayikunika ithuba lokuthi uplane. So kufuze uhlale ule price ephezulu kakhulu ukubana ukwanise ukurestoka.
Enye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera uthi okunye okubangela ukukhuphuka kwentengo mahlayana
Ikuthi abantu abanenge basebenzisa idola leZimbabwe ngoba elemelika kabalalo.
Silabantu abalutshwane sibili abalawo ama US dollars. Abantu abanenge lapha eZimbabwe basebenzisa izimdola elehla in value mihla ngemihla. So ekugcineni sibona njengani istability yankhona ayibonakali, intengo ziyabe zikhwela ngamazim dollars. Kungasenani ukuthi nxa usebenzisa i-US dollar intengo iyabe ingamuvi. Aloba abantu abaningi babe lawo ama-US dollars bekuzaba le difference, njalo i-stability ibizabonakala ukuthi ama-prices ase-stable these days.
Ngeviki edluleyo idola lemelika elilodwa belithenga amadola eZimbabwe angamachumi ayisikhombisa lanhlanu emkambo wensitha. Kuthi namuhla livikwa belehle kancane lisenelisa ukuthenga amadola eZimbabwe angamachumi ayisithupha lanhlanu 1:65. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ngeviki edluleyo ukuthi uza kwazisa uZulu ngamanyathelo kahulumende ajonge ukwenqabela ukukhuphuka mahlayana kwentengo yiloba nini. Kodwa uShoko uthi kaboni lokho kusebenza, nanku uhulumende uke wathembisa ukwehlisa intengo ngenyanga edluleyo kepha wehluleka.
Akula intervention uhulumende angayenza productive. Even ngathi sasifake nama-price control, into ziyanyamalala emashelfini zibonakala sesemkambo nomnyama. Ngakho-ke uhulumende ayezama ukwenza kuphanisa njalo bebupha isinqumo labo somabhizimusi kwaphanga wadluliswa ikuqansa kwe-exchange rate.
Abanye bathi uhulumende kumele esule imali yeZimbabwe kusetshenziswe idola lemelika lezinye izimali ezazisebenza ngo-2009 kuphela ukuze umnotho uzinze. Andubana lokho kwenzeke, uMnumzana Ncube uthi uZulu weZimbabwe usebunzimeni obukhulu.
Kutsho khona ukuthi abantu sebelala bengadlanga, sebetshona bengadlanga. Kutsho khona ukuthi abasagadi izimota, akusawatshwa, akusaxutshwa, impilo itshintshile.
Iningi lithi ngaphandle kwentengo, ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus sokwenze impilo yabalukhuni ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington, yimi uNtungameli Nkomo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM, sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Abenhlanganiso yamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe baya kusola kakhulu ukubotshwa kwegqwetha elilodumo uMnumzana Thabani Mpofu, besithi le yimizamo yokumethusela yena labanye abakhe abangamagqwetha elizweni lonke. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mpofu ubotshwe izolo walala evalelwe enkambeni yamapholisa e-Rodsville e-Harare, efethisa icala lokuloba ibizo lomuntu ongekhoyo kubufakazi bakhe be-affidavit ayisebenzisa emthethwandaba owe-High Court. Abe-Law Society of Zimbabwe bathi akukho emthethweni ukuba igqwetha libotshelwe okuyabe kuphambaniseke kokulotshwa emaphepheni emthethwandaba. Incwadi elotshwa ngamapholisa izolo isitsho amacala kampofu ithi uphambanise ngokufaka i-affidavit elebizo lomuntu ongazakaliyo. Kodwa igqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa uyakulandula lokhu esithi ngamanga.
Daba ka-advocate Mpofu ngeyokuthi waletha udaba lukaSimbarashe Zuze, abathi akulamuntu njalo. Akusiqiniso lokhu ngoba kwahlolisiswa yi-Law Society of Zimbabwe, the Law and Order section yamapholisa ngomnyaka ophelileyo. UZuze lo sakhuluma laye bezwa ukuba ngempela ukhona. Kuyasimangalisa ukuba kungani sebemdinga khathesi.
So it's extremely surprising that now, you know, suddenly he's being locked up for this.
Umthetho uqhubeka esithi okwenzakala kumpofu yikwephulwa kwamalungelo amagqwetha ngoba umsebenzi wabo kawumelanga uphanjaniswe ngamapholisa.
Njenge-advocate basebenza la maloya batshelwa ngama-athoni umsebenzi wabo. Kuyamangalisa ukuba waletha ibizo lomuntu ongekhoyo bathi wasebenzisa i-affidavit elomuntu ongekhoyo. Nxa kwenzakala lokhu, igqwetha liyavunyelwa ukuba lilungisise amaphepha alo.
Okhokhela inhlanganiso yeLaw Society of Zimbabwe uMnumzana Thabiso Masiye uthi kumele amalungelo amagqwetha akusekelwe umbuso ahlonitshwe.
Thina njengamagqwetha akuleli eleZimbabwe sihlukumezekile kakhulu ngokubotshwa kuka-advocate Thabani Mpofu. Siyakhumbuzana futhi ukuthi ngaphansi kwezimiso zomthetho wamazwe wonke jikelele, United Nations laseSadak, amagqwetha kanye lakuleli leZimbabwe, amagqwetha alelungele lokuthi enze umsebenzi wabo engelakuhlukumezeka, engelakuvikelwa, futhi ukuthi abone laba okumele ukuthi khona bababone ukwenzela ukuthi babamele. Kungakho-ke akukho emthethweni ukuthi amagqwetha abehlukuluzwa nxa kuyikuthi khona besenza imisebenzi yabo.
Umpofu waziwa ngabaningi ngokumele ebandla le-MDC Alliance, ikakhulu kudaba lokungaqhutshwa kuhle kokhetho lomnyaka ka-2018. Olula amalungelo oluntu uMnumzana Pride Mkhono uthi kuyisimanga ukuba amagqwetha asebotshelwa udaba olunjengalolu.
Ukubotshwa kwegqwetha le-MDC Alliance uMnumzana Thabani Moyo kutshengisela ukuthi uhulumende wethu lokapresident Mnangagwashi akala sineke ngamalungelo abantu. Njalo nxa ungabona amagqwetha amakhulu anjengabo Thabani Mpofu ebotshwa njengomuntu nje ngosicabanga ukuthi hatshi abantukazana nje abayanga labanye abahluphekayo bengayenziwani nxa kuyikuthi bezafuna ukutshengisela amalungelo abo mhlawumbe ezitaladeni. Kusengisela uhulumende lokhu alasinike ngamalungelo abantu.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule ngoba umphathi ntambo wozokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtsonga ubengasabeli ucingo lwakhe. Ngesikhathi Studio 7 siyemweni, umpofu ubelokho engakamiswa phambi komthethwandaba amagqwetha eZimbabweans for Human Rights ebikwa ukuba amapholisa akhanya abe engalungiselelanga lolu daba. Kusenjalo, okhokhela abasha kubandla le-MDC Alliance uMnumzana Obey Sithole namhla ubotshwa ngamapholisa eHarare esethezwa icala lokutshengisela okungekho emthethweni okwenzakala eHarare ngenyanga edluleyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uhlelo lwethu lalamhlanje wathi sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqinise laya kwabangamakhulu edlula amabili 203. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6.4 million. Umongameli Donald Trump wele Melika usola udlakela osoluqhamuke ekutshengiseleni kokukhonona ngokubulawayo konsundu uGeorge Floyd ngamapholisa amhlophe. Abenhlanganiso yamagqwetha eLaw Society of Zimbabwe baya kusola kakhulu ukubotshwa kwegqwetha elilodumo uMnumzana Thabani Mpofu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.